mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 27 kugumbi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutevedzeri wemuchungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nezviro vakakurudzira vana veZimbabwe kuti vasavhunduswa nekushaya simba kwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvine magwaro eZimbabwe exemption permits zvakadzokera kumusha kubva kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nezuro vakavimbisa vana veZimbabwe kuti vasavhunduswa nekushaya simba kwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. VaChiwenga vakataura mashoko awa kuBulawayo nezuro uko vave munyarikani akakosha pamusangano wezvemabhizinisi weZimbabwe International Trade Fair, International Business Conference. VaChiwenga vakati kusadzikama kwedhora remunyika uku chinhu chiri kupfuura. Vakawedzera vachiti kusakadzikana kwemutengo wemari yekunze pamusika hakurevi kuguma kwenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zveupfumi vaRejoice Ngwenya.
Chekutanga ndechekuti hurumende yedu neBank Guru Reserve Bank havana capacity kana kuti simba rekugadziridza mari yekunze kwenyika, nekuti mari idzi mari dzinopinda, dzimwe dzinopinda ari remittances, dzimwe dzinopinda iri mari yegold yainotengeswa iyaiya. Saka kusupply side kwemari yemaus dollars hurumende yedu haina simba, nekuti vanongokwanisa kugadziridza mari yavanokwanisa kuprinta kudhinda chete. Iyi inofamba yega ichipururudza yega. Aiwa, havana simba rekugadzirika. Zviri kutaurwa naVice President kuti musavhunduka, kungotaura hako. Asi dhora rabatwa nemaforces atinoti maforces demand and supply. Saka hurumende yedu haikwanisi kutenge chizvigadziridza. Vanokwanisa kugadziridza mabond, asi dhora madhora zviri kunze kwesimba ravo.
Munoti imi nyaya yeexchange rate inofambiswa nemafambiro anenge achiita zvinhu kumisika uku kana market driven, chii chiri kumboita kuti musika wacho unge uchikanganisika sezviri kuitika iye zvino? Tichiona kuti zuva nezuva mitengo yezvinhu inenge ichingonzi yakwira.
Mari iri kugadziridzwa kana kuti kukanganiswa nemusika. Ngatirangarirei mukoma Jonga kuti tapinda muelection season. Hurumende yava Munangagwa ndo yakataura yega kuti taisa parutivi $250 million dzemaelection. Saka ndo mamwe masignals anoita trigger panic in the market, nokuti kana zvanzi izvo kuti apinda mari $250 million, ukungotaura mari yavanotaura chete, hakusi kutaura dzimwe mari dzinopinda tisingazivi. Saka zvinoita kuti zvino vanhu vari kutsvaga mari dzekunogadziridza kana kupinza nhumbi kana kuti capital equipment vopinda mumusika vachinotsvaga mari yacho, nekuti mari yacho iri kupinda mumarket iri kutaura nehurumende, haisi kupinda muhurumende. Saka matauriro akaita zano aya yekuti tagadziridza $250 million inonzi war chest yemaelections, nguva yemaelections mukoma Jonga is inflationary, nekuti panoita uncontrolled public expenditure, mari ichizadzwa mumarket kutenga mavotes nekubhadhara zvakawanda wanda. So ndo zvinoita kuti demand redhora rikwire, rate yacho yobva yachinja.
Kune wangu wanupomera hurumende mwosha ya kuti ndoe ruku kuonzera nyadzi exchange rate vachiti vanhu vanoitira mabasa hurumende vanenge wabadarwa nemari yemunyika. Ndoa varikuzoenda vachinorasa mari idzodzo madhora yemunyika pamusika mutema votora mari yekunze kuAmerica iyi. Zvii zvingaikwa kugadzirisa dambudziko iroro vangwenya?
Icho ichokwadi kuti maitiro anoita hurumende atingati public expenditure. Ne monetary and fiscal misbehavior. Zvinokonzera nokuti kana hurumende ichiti isusu tiri kugona basa, tiri kuvaka mabridge, tiri kuvaka marodhi, tiri kuvaka maclinic, mari iri kuvashandiswa, iri kubhadharwa macontractors iwavo imari inonopinda mumarket, mari yodzingirirana namadhora mashoma. Ngatizivei futi kuti kumabank kuauction maindustrialists vari kushaya mari. Saka vanenge vakagara pamabhondi akawanda, vanotora mabhondi aya nokuti kana vachida 60 million, bhengi tichikwanisa kuvapa 10 million in 3 months, vanongopinda mublack market. Ndo zvinoita kuti behavior yegovernment kupa macontracts akawanda epublic expenditure anozodriva kana kusunda macontractors kana vabhadhagwa kuti vanotenga mari iri musika mutema, demand yacho yedhola yobva yakwira.
Vange vari vanongorora zveupfumi vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gwaro rakurume rakabudiswa nesangano reInternational Organization for Migration, rakurume rinoratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits zvakadzokera kumusha kubva kuSouth Africa munguva iyi. Uwandu hwevanhu vakapinda nekubuda pamiganhu yeZimbabwe hunosvika zviuru makumi mana nezvitatu nemazana manomwe ane makumi mashanu nevasere, kana kuti 43,758. South Africa ndiyo nyika inoshanyirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kubuda munyika, ichiteverwa neMozambique, Zambia neBotswana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba.
Aiwa, seZimbabwe Exiles Forum tinoonawo zvichingoitika kuti vanhu vari pamaZEP vazhinji vari kuinda kumusha, asi vazhinji vatiri kuona vanoinda vachidzoka vachishandisa maresits avakaapplya for, yatinoti waiver kana mageneral work visa. Saka zvirevi kuti vawedzera kufamba vari kuinda vachinogara kumusha. Aiyo, vazhinji vachakangomirira kuona kuti mutongo ungabuda mudare uchabuda uchiti. Vamwewo ndovaya vakaapplya vachiapplyira anoima mainstream permits avari kuivaapplyire.
Variko here vamunozivawo kana vamuri kuonawo vari kudzokera kumusha?
Tingangoti hapana huwandu hwavanhu vari kuinda vachinogara zvamuchose kuZimbabwe. Handisati ndamboona hangu vakati tiri kuinda tichinogara zvamuchose hatichadzoki kuno kuSouth Africa, asi kungoti nange mutange imwe nguva inenge iripo yokungoti vaya vavagarisa muSouth Africa. Unowana munhu akagara muSouth Africa kana makore gumi namashanu kana kuti makore makumi maviri chaiko asina kumbonoona hama, asingazivi kana kuti zvinhu zvikaoipa muno muSouth Africa ndava kubudisiwa ndinonotangira papi, kuvaka ukama nokutsvaka pokupotera kana zvinhu zvaoipa. Vamwewo vazhinji ndo vatiri kuona vari kunotsvaka mastands, because unotaura navanhu kazhinji avo ndo vatingati vatinoziva vari kutotsvakawo pokuvaka nokudidi. Saka vanhu vanenge vachingoti tigadzirire ramangwana, asi hazvirevi kuti vari kugara. Vari kuti tava kusiya kumboramba tichiidza kuapplyira mapermits ari pamainstream regime yomuSouth Africa tichinogara kumusha. Asi chikuru ndochokuti pane vanoda kudzokera dai hurumende yawa zvichemo zvavo.
Zvikuru zvavari kunyanyochema nazvo ndezvipi vashumba?
Zvimwe zvinosanganisirawo kuti munhu unogona kuva nezvunhu zvaanoda kuendesa kumusha kutanga mabhizimusi kana nhumbi dzake dzaagara anadzo. Asi zvinogosha chose kuti zvine izvi zviendeswe kumusha. Chechipiri ndichocho kuti ava muZimbabwe ngapavewo nerubatsiro gweraramo kungabva kuhurumende kuti munhu atange mindu dzake ari muZimbabwe imomo. Chechitatu zvakusanganisira nyaya yevana vari muzvikoro muno muSouth Africa kuti paonekwe kuti zvingafambisiwa sei vakwanise kupinda muZimbabwe varambe vachiindirira mberi zvisina mhirizhonga kuchikoro chavo kana kuti zvisina vhiringo kuzvikoro zvavo. Ndezvimwewo zvezvunhu zvinofanira kutaugwa pane avo vanenge vachida kudzoka kumusha.
Kurudziro yenyu yochitiwo kudini kuzvizvarwa zveZimbabwe nepakamira zvino apa.
Asi tinoda kukurudzira vanhu seZimbabwe Exiles Forum inyaya yekungoti vanhu vasari vara vasarega kuapplya mapermits. Izvi takanguvata zvitaura asi kungosimbisisa zvakare kuti vanhu vasari vara 30 Juni isahosvika vanhu vachiti havana kuapplya nokuti mutongo wedare redare unogona kuobuda after 30 Juni yacho. Saka zvinogona kuosiya vamwe vanhu vari pamhene.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zvininga weStudio 7. Muchori wenhau Hopewell Chingono anoti vanhu vashoma vanoimba nebato riri kutonga reZANU-PF pamwe chete neZimbabwe Electoral Commission. Naizvozvo vanhu vane tarisiro yekuti bato reCitizens Coalition for Change rine mukana uye rinokwanisa kukunda musarudzo, vachiti izvi ndizvo zvinokonzera kuti vanhu varambe vachikurudzira kana kushora zvimwe zvinenge zvichiitwa nebato iri.
Muno munyika munofa vakadzi 2500 gore negore vanenge vakazvitakura pavanenge vakunosungunuka 2500 vari kufa nokuti hamuna maternity clinic. Chipatara chikuru chemuZimbabwe chinonzi Salim Garden chaimbonzi Harare Hospital ndo chipatara chikuru muZimbabwe munomu. Chine maternity theatre 1 yakavakwa na Ian Smith 1977. Kuti tivake maternity theater zvinokosta $37,000 chete. One Land Cruiser inodrivewa nemapoliticians vezano inovaka maternity theater 10 kana 11. Saka zvatiri kutaura izvi tirikuda kubatsirana kuti tikunde kuti tivahwine vashamisa. Saka kana tichivaudza kuti dai maita zvakati dai maita zvakati tikuvaudza nokuti tirikuda kuti paitike chii. Paitike change noti kuti tinovavenga noti kuti tinovenga bato ravo. Aiwa, change haiitike kana vanhu vechidiki vasina kurejesa kuvhota. Between 2018 nezuva ranhasi 2.9 million vechidiki vakatena 18 but less than 100,000 have registered to vote according to mafigures atakapiwa nezeki senyika. Saka vamwe vese vechidika vanofanira kurejestwa kuvhota. Saka na tichivashamisa ngavatungamire process yekurejestwa kuvhota tikutaura nokuti tikuda kuti vahwine. Saka tinogoita munhu wezanu sei ini ndiri kutaura zvinoita kuti vahwine.
Matara nenyaya yezeki munofungei namashandiro kana kuti nebasa riri kuitwa kana kuti rakaitwa nezeki?
Zeki vanhu vanofanira kuziva kuti zeki inoshanda basa rayo yakarerekera kuZANU-PF. Zeki izve so iri kufamba marari nemaitwa marari eZANU-PF ichirejista vanhu vanenge vauya dhawa inenge ichifunga kuti chii ndevezanu-PF. Zeki iri kuramba kuburitsa voters roll rinova ndiro gwaro rinoita kuti tizive kuti akarejista kuvhota dziani asina kurejista kuvhota dziani akarejista kuvhota akarejista achiti anogara kupi. Saka zeki haisi bato haisi institution inovimbika. Ndosaka tiri kuti ngatishande pamwe chete patinenge tichirodza pfungwa kuti tikunde. asi vanhu vakaona sekunge waku kutaura kwaurikuita kuti daita so havadi kuzinzwa tinongodyiwa zvinhu izvozvo zvikasachinja tinongonodyiwa nezano hatidyiwe nokuti vanhu vavhotera zano tinodyiwa nokuti zano ine chitsotsi chainoita saka tinofanira kutarisa muzvinhu zvese zvatinenge tichiita kuti chitsotsi ichi chisaitike tinofanira kuita zvinhu negwara rakati kuti tikunde
mutori wenhau Hopewell Chingono ari parunhare kuHarare nestudio 7 vakafanobata chigaro chemutauriri webato reTriple C muzvare Fadzai Mahere vakaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotambira pfungwa dzinobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvose zvinoda kuona shanduko munyika mubvunzo yatatumira kune vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi yanga isati yapindurwa tichienda pamhepo munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vakaudza United Nations Security Council kuti kurwisana kuri kuitika muSudan hakufaniri kuregwa kuchienderera mberi chibvumirano chekumbomira kurwisana chakaitwa pakati pevanorwisana chinopera manheru anhasi china hurumende yeZimbabwe inoti yakakwanisa kubudisa kubva muSudan zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zana mukuziya nyaya iyi Evans Zininga abata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheAfrica University Dr. Alexander Rusero kuti tinzwe maonero avo
hongu chekutanga chakakosha ndechekutiwo zvizvarwa zvemuZimbabwe zvanga zviri muguta reKhartoum munyika yeSudan zviri kunzi hazvisisiri panjodzi yakanyanya asi zvakangokosha kuti dai ndege yavo yacho yasvika yafamba zvakangokosha kuti tinozogutsikana kana vana vedu vezvizvarwa zvemuZimbabwe vachinge vasvika vari mupatenyu
asiwo semasangano emuAfrica ndinoramba ndichida kutsvaga vana African Union kanawo mamwe masangano akazvimirira vari kuitawo here zvakakwana kuedza kupedza dambudziko rekuSudan iri zvachose
ndiri kuona sekunge boka reAfrican Union iro rinobatanidza nyika dzose dzemuAfrica riri kumashure paurongwa hwekuti pasi rose reAfrica pange pane runyararo nekuti tinoona kuti vanochizoita ivo zvekupindira kana pachinge paita mhirizhonga asi kana zvinhu zvichinge zvakateramira hapana zvakanyanya zviri kuitwa kuti Afrika inge ine runyararo izvo zvinofambirana nedindindira ravo iro ravaiti mugore ra2020 futi dzose mabhomba ose anofanira kunge anyarara paine mbigani
zvomuchinongedzerawo muchikurudzira ndezvipi pamusoro pechimiro chiripo ichi
pakanyatsa kubatanidzwa misoro pamwe chete hurumende dzese tisati tatombosvika kunyange kunana United Nations tega pachedu seAfrica zvinogona kubudirira nekuti takaona kuti muna 2011 pakapatanurana nyika yeSudani ichivambwawo ine yeSouth Sudani vakaburikidza neurongwa hwakange hwagarwa pasi neAfrican Union kuti aiwa nyika idzi imbiri izvi zvakakwanisa kuti mhirizhonga ipere muSudani yairwisana yekutsamhembe nevekumabhazuva
Dr. Alexander Rusero vachitaura parunhare kwamutare naEvans Zininga weStudio 7 munyori mubazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaLevid Mugejo vanoti hurumende yakakwanisa kutengera zvizvarwa zveZimbabwe makumi mana nevasere matikiti endeke kuti vagone kuuya kumusha kubva kuSudan
pachipamwe vaZulu ndine dakudzoka kwamuri zvakare ndichikuzivisai kuti hurumende yedu yakwanisa kutenga matiketi 47 ezvizvarwa zvayo zvatakabudisa kubva kuSudan tichizviendesa kunyika yeSaudi Arabia saka tazvibva tatenga matiketi zokuti abve ikoko achiuya kupi vachibva vauya kuno kumusha hatina kukwanisa kutenga matiketi evanhu vese sezvo ndege dzichinetsa asi vanhu vedu havo pakanaka havachisiri mumatambudziko ehondo Saka sesi bachi richasvika ritandora tatengera matiketsi takumhanya mhanya tichitsvaka chi mamwe matiketsi evamwe kuti vazotevera futi mukatarisa chero panga ari pane penyuro pese nyika zhinji dziri kuti chiri kumushishi dziri kutotambudzika zvikuru kuti vobudisa sei zvizvarwa zvavo kubva kusudhani asi Zimbabwe haa yakwanisa kutobudisa zvizvarwa zvayo zvese zvese zvava zviri kwakatandauka kuti zvizouya kumusha.
Munyori mubazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Muslimlife.com mapurisa anozivisa kuti vanhu vatanhatu vakafa, vamwe makumi maviri nevatanhatu vakakuvara mutsaona mbiri dzakaitika nemusi wechipiri. Vatanhatu vakafa vakanga vari mumotikari yeToyota Hiace mumugwagwa wekwanyika Zaka nezuro chitatu. MuNewsday makare vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vaenda kudare reHigh Court vachiramba mutongo wavakatemerwa uye kuwanikwa vaine mhosva yekuparadzira zvemanyepo. Muzvare Mahere vakawanikwa vaine mhosva vakanzi vabhadhare faindi inoita $500 emadhora ekuAmerica. MuNewsday makare gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakazivisa kuti makanzuro ekumaruwa anoita makumi mashanu nemaviri akatarisana nenzara huru izvo zvakonzera kuti hurumende ipindire. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu vari muparamendi yeBritain vaita zvakanaka zvisingai. Ndoda kukumbira variko vekuZimbabwe vari kuBritain ikoko kuti ngavanyore maposters, vanyore kuti munangagwa atimbomudi kuno, wakavharira vana vasikana vasina mhosva, ivo vane mhosva vachingova panze. Hatidi vhele hangasainda vhele asatomboinda kuBritain. Haini zvavo zvandikahlamadza ini. Kuti shuwa shuwa vanhu veBritain vagodana Munangagwa nezvaanoita kudzvanyirira vanhu kudai, kutonga nedemo, kuvharira vanhu vasina mhosva vakaita sana vasikana. Saka izvozvo anoda kuti vasikana vadini vagare mujere kusvika rini vasina kutongwa? Vachazovatonga here? Zvakaoma vedu we. Vanhu vari kuBritain tokukumbirai munyore maposters kuti kura kuti vasikana vabude. Munangagwa hatimudi kuno, nodzvanyirira vanhu. Hatidomudi kana nyangwe akadliwa unorambira, hadi kuita friend selections.
Vanhu veZANU PF, you think that you are unstoppable, you think that you are untouchable. Muchitsikirira vanhu, muchisunga vanhu, muchishungurudza vanhu, but I am warning you, hani mboona zvichiitika muAfrica, hondo dziri kuperedza. One day is going to happen in Zimbabwe. Vanhu vachamira, I said enough is enough, and people are angry enough to fight against you. I am warning you, mark my words, zvichapera, otherwise zvimuchamhanya mugotiza nyika. Sasai Russia yakadzerera Ukraine ikata 3 days tete vapedza, but ava makore mangani now vachikundikana kuti vapedzerane neUkraine. Same like us, notdzerera, but one day we will attack back.
Vana vahwandi tiko apo parisiko pastudio nazvo ifambai nazvo nawe zvechokwadi zvifambai nazvo. Tinokutendai tiwane kutiudza chokwadi kenyu uye nokutenda vese vari paredhiyo kuti munogona. Aiwa, ini zvikuru zvangu ndinongoda kufarisa vabereki vangu pamberi mbapo, nehanzvanzi dzangu nevanunina vangu nevana vangu nemhuri yangu. Ndine shumba pamwe nezvapo. Vakadini vana vahwande?
Muri sei paStudio 7 apo? PaStudio 7 semunoita kuda kwashe ndepamasvingo apa. Ndinotaura kuti nhauya Munangagwa uzi hei watiuraya ngenzara. Munangagwa watiuraya ngenzara. Ngaapo watamisa vambotonga nyika iyi. Nyika iyi inofa kuti wombotonga wombotongawo. Wakorera kaabve pachigaro ambe umweni. Chatochete mukomana ngaapinde, mukomana ngaapinde 2023 zvomesei ngaapinde.
Halo, halo, makadiko pa Studio 7 hapo. Makadiko, nini zinaita Bracho. Bracho, jola makotoze, ndripa, Botswana hapa. Kempo mwagadi asika, asa sunye pera. Chita ura nye guti, ma, zishe, wanu, wanu fana kudidi, msabu, wanu mifana kuweja zakati. Ina niku uzine, msabu kukana nenga hapa iza, achita kuita, zwe kutamba nefoti yangu, tichakona hapa. Sutogara data ura toko na masingaiti. Andizo geri kumashure. Panya ye voti yangu korerino. Ticha roba nane munu. Sikazo shanaka. Andika muna anita sukutamba ni voti yangu korerino. Ndisha dao suwona isusu. Kujia hizi iwa. Tawa nengu watiwa jahiza wana. Bashiba mafoti edu. Ita sukutamba na wabashidi. Korerino ticha wona. Sipa sinosuika. Tutaku wona sinosuka kupi. Gwendorno. Atidi soku. Taneta neku jahiza wana. Bashitamba na mafoti edu. Atinengi tawata vota. Gwendorno. Voti yangu doi chengeteta. Sikazo shanaka. Tatenda.
Ndinoda kupindura murume akataura achiti tikara ngare gere uyu uningi avigwe karafire akasa uyu akasavigwa kara abudi mujeri avo vari kuti mwana wavo havamuvigi kana kara asatabuda mujeri saka iwe dai ari mwana wako waizwa sei kuti munhu akauraya mwana wako ari kufamba panze ari kufamba ndizi ari waora ari ngomuchisati akangoiswa uko achinzi nai chikara ngaagare mujere kuti uyu asavigwa ini ndinosapota kuti vekwa ari ngavaomese vasambomuvige kusvikira uyu wakauraya ari asungwa aiswa mujere ngaapinde mujere agare nana sikara
Havo babavo vanotaure zvekuti tamisa Afrika tongenyika babavo zvekuti kwaya namuhadzadu kutonga naningado kutonga ngezvekwawe zvenyika isiye haisiye zvanopiyevo haisiye kuti kwadzikange munangagwa kana vechiti vari vechiti vanozvikwanisa kavai ku inbox kwangu titaure navo
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutauriri weNational Security Council yehurumende yeAmerica vaJohn Kirby vanoti hurumende yava Biden inotambira mashoko akataurwa nemutungamiri weChina vaXi Jinping ekuti vanoda kukokera hurukuro dzenyaya yekurwisana kweRussia neUkraine kuti pave nerunyararo pakati penyika mbiri idzi. VaXi Jinping vakataura izvi mushure mehurukuro dzavakaita nezuro chitatu padandemutande nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Sezvo nguva yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nezuro vakakurudzira vana veZimbabwe kuti vasavhundiswa nekushaya simba kwedhora remunyika kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvine magwaro eZimbabwe exemption permits zvakadzokera kumusha kubva kuSouth Africa. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.